Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 1/2019 makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja hunosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kwemimwe murume kuparire Nyatwa Hospital nhasi.
Hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe, kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka, vanhu vari kutambudzika.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemitemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda dzasara dzakachena nhasi mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota avo, nhengo dzeparamende nevemabhizimisi vabatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanoshandira nekugara pasi pechirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chakaparurwa mwedzi mitatu yapfuura. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vafumira kuchipatara cheParirenyatwa nemakurukota avo vakabatsira kutsvaira nzvimbo dzine tsvina pachipatara ichi. Vachitaura vapedza kuchenesa pachipatara ichi. VaMnangagwa vati chirongwa ichi chiri kufarirwa uye chakanaka chose sezvo chichiita kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Vati vakaparura zuva iri senzira yekuyeuchidza vanhu kuti ndizvo zvavanofanira kugara vachiita zuva nezuva.
Kufunga kwangu ndoko kuti tikangova nemweya uyu tese uye kana tichita utano muzvimbo dzatigere, mweya yesvina, mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nemweya wokurasa marara pese pese uye vanofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seRwanda, uko kusabvumidzwe vanhu kupfurira dzimba neuswa kana kufamba vanhu vasina kupfeka shangu.
Saka huwani munhu muRwanda anofamba netsoka unosungwa, unosungirwa kufamba wakapfeka shangu, hamene tichasvika ikoko here? Zvinhu zvakanaka futi izvozvo izvo.
Gurukota rezvemutambo Muzvare Kesti Coventry nevashandi vemubazi ravo vatanga kutsvaira muna Simon Muzenda Street vakazopedzisera muAfrica Unity Square, umo vatsvaira pamwe nevashandi veMikus Hotel neTM Supermarket. Vatiwo veruzhinji vashamisika kuvaona vari mumugwagwa vachitsvaira, uye vanhu vanofanira kugara vachichenesa nzvimbo dzavanogara. Vashandi vekambani yeZimbabwe Newspapers vapindawo mumigwagwa yakapoteredza muzinda wekambani iyi, uye kambani iyi yakatengawo mabhini ikaisa mumigwagwa iyi kuitira kuti vanhu varasire marara. Mutauriri weZimpapers Muzvare Beatrice Tono dzaivaudza Studio 7 kuti tsvina yanyanya munharaunda yavanoshandira, ndosaka vaona zvakakodzera kubatana nehurumende mukuchenesa guta nenyika.
Sema business tingona zvichikodzera kuti isusu tionawo zvatingaite kuti tigadzirise nekuchengetedza chinharaunda dzedu. Ndofunga takatozviona isusu kuti tikasabatana nehurumende, tikasabatana nemakanzuru, hazvisi kunyatsochengeteka zvinhu zvacho. Tikatarisa makore apfuura yekuchasa guta reHarare nezvaranga rakaita tichikura nezvaraita iye zvinoizvi kutaridzika kwacho kwasiyana. Ndosaka isusu taona zvakakodzera kuti sevanhu vari kushandira pakati kati peguta reHarare timbotenderera muguta rino reHarare racho tichiita sei, tichirasa, tichinhonga marara, tichitsvaira.
Vatiwo vashandi vekambani kumahofisi ayo ari mumatunhu ese munyika vapindawo muchirongwa cheNational Cleanup Campaign nhasi. Meya veHarare vaHebert Gomba, makanzura eguta nevashandi vekanzuro vatsvairawo nekunhonga marara mumisha yakasiyana-siyana muHarare. Vachitaura neStudio 7 mushure mekutsvaira marara nevashandi veOK Machipisa panzvimbo yemabhizimisi yemachipisa muHighfields, vaGomba vati vafara nekubuda kwaita vanhu nhasi, vachiti guta ratombochenawo nhasi. Vati kunyange hazvo basa rekuchenesa guta richida kuti vanhu vaite mushandira pamwe, kanzuro yavo iri kuedza pese painogona napo kuitira kuti guta rigare rakachena.
Dambudziko retsvina rakakura, asiwo mainterventions ari kuitwa nekanzuro akakurawo zvakare. Munonzwisisa kuti town clerk neni takaenda kunoita meeting nareserve bank governor, tikakurukura nyaya yekubatsirwa kuti tinge tichiwana foreign currency yekutenga maassets akawanda ekugadzirisa problem yetsvina. Saka izvozvo tiri mushishi yekuti tiunze dzimwe dzemota nezvimwe zvatingashandisa zvekuti tinge tichigadzirisa, nekuti dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa. Rinofanirwa kurwiswa pamunhu, pamba, pamakambani, munyika, kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka.
Vamunangagwa vakaparura zuva iri iro rinocherechedzwa chishanu chekutanga mwedzi wega wega senzira yekuti vanhu vagare vakachenesa nzvimbo dzavanogara pamwe nekuti vave neutano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfura kana kuvaita kafiramberi hwasvika pagumi nevashanu. Izvi zvinotevera kushaya nhasi mangwanani kwavanowa Sahumbe, avo vange vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe okuberekwa. Vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemauto paZimunya Township kuManicaland vakamboendeswa kuMtare General Hospital vasati vaendeswa kuBarire Nyatwa uko vazoshaya vachida kugezwa itsvo dzakakuvara mushure mokurohwa kwavakaitwa. Mufi anonzi asiya mudzimai nevana vaviri. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vange vabuda muhofisi mavo. Nzvimbo zhinji dzinonzi dzaberekera ingwe sezvo mauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu achivazvindikita mushure mokuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevanhu vachiti havasi kufara nekukwira kwemutenge wepetro nedhiziri. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe chiremba akabatsira vaSahumbe uye ari nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Milton Marowa, kuti tinzwe zvaitika.
Tine urombo zvikuru tane mumwe wepatient yanga tiri kubatsira anova iye anoti akarohwa nemasoja oro anonga vakapfeka uniform yemasoja musi wa22 kwaMutare. Akarohwa iye nevamwe vanhu vaviri bati iye ndiye akarohwa zvakaipisisa. Anga akaadhimitwa kwaMutare mazuva ese kubva musi wa22 kusvika nezuro, but nenyaya yekurohwa kwanga akaita anga akakuvadzwa nyama zvakanyanyisa zvekuti zvakabva zvakanganisa even neitsvo dzake. Pane zvimwe zvinhu zvinoriliswa nenyama dzinenge dzakakuvadzwa dzinopinda muropa dzozoenda kuitsvo dzinokanganisa itsvo, saka itsvo dzake dzakadzisashandi. Saka nezuro anga atransferwa kuti aende kuBarire Nyatwa kuti anoitwa inonzi dialysis yekusuka itsvo kuti dzikwanise kutanga kushanda zvakanaka. But zvisinei, unfortunately abva atisiya nhasi mangwanani around 5 AM kuparira nyato.
Saka tichi tarisa kurwara kwaanga akuita uku nekuroa kwaanga aitwa haana kunonoka here kuti aende kunoedza kugezwa itsvoidzi kana kuti paitwe dialysis.
Atingati yena kanonoka nekuti aenda kuchipatara nguva iripo angari kuonekwa zvakanaka nemachiremba ekwamutare. Asi kurohwa kwaanga akaitwa nekuti dialysis haiitwe munhu icho tisati dzafa. Tinotozomira kuti kana tichinge dzazofa ndipo anokwanisa kuitwa dialysis. But marowero aanga akaitwa nekukuvara kwaanga akaita zvanga zvakati nyanyei. Saka even though machiremba nevamwewo vose vanoshanda muchipatara vakaedza zvavaikwanisa kuita, zvakanga zvisingakwanisiki nekuti urwere hwake hwanga hwakati nyanyei nenyaya yekuti anga akarohwa zvakanyanyisa.
Chiremba, pane zvamurikunzwawo uwandu hwevanhu vashaya kusvika pari zvino hwasvika pavangani pane vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarova?
Isu tiri kuziva vatikaverifya vanosvika ivo 15 atitozivo kana mamwe maorganisation ane vamwe vatinoziva asi boka redu tirikuona vari 15.
Zvinosanganisa uyo ashaya here?
Tichisanganisira ashaya nhasi.
Nengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Milton Marowa vachitaura na Blessing Zulu West Studio 7 vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevana vadiki reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vana vakasungwa panguva yekuratidzira kwakaitika masvondo maviri apfuura. Mukuru wesangano iri, Reverend Taylor Nyanete, vanoti vana makumi matatu nevatanhatu vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari muusungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vatiwo vana ava havafanirwi kubatwa sevanhu vakuru sezviri muchibvumirano chegwaro reUnited Nations.
Tiri kuona kuti pavana vakasungwa vari kutanga pamakore 7 kusvika pamakore 17. Uye vana vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kusungwa kwavo, kubatwa kwavo ndokumwe kwatisina kufara nako. Nekuti zvinogona kuitika ndezvekuti kana mwana asungwa panotsvaka vabereki vake wotaurwa kuti mwana apara mhosva tiri kupai mwana mhosva dzoka naye pano.
Vanopomerwa mhosva dzechi?
Vana vaipomerwa mhosva dzekuba kuti vakatora zvinhu paka mashopu mwakaonekwa vachikanda matombo kudzimotokari. Saka izvozvo ndo zvainzi vana vatara mhosva.
Tiri kutaura pamusoro pevana vangani?
Vanosvika about 36 vana vakasungwa.
Vari kupi vana?
Vana ava vari munzvimbo dzakasiyana maguta. Kwakatorwa Bulawayo ndo kunenge kuna mwana wakawanda wakasungwa. Vamwe zvii kuepwes muno muHarare makawanikwa vana vanotsama kuchitungwiza. Kwakawanikwa zvevana vakasungwa nokutsama. Ndo nzvimbo dzakanyanya kutorwa nezvadzidzi pavana vakasungwa nekugwero.
Sangano renyu riri kuitei pamusoro penyaya iyi?
Tine vamwe vedu vanowana members vanoshanda nevana vane magweta. Saka ivavo ndo vari paground kana kuti ndo vari munzvimbo idzodzi vakaenda munzvimbo idzi kunoona mataromo kuti nyaya dzevana dziri kufambiswa sei. Vakaona kuti vana nenyaya dzevana dzisi kufambiswa pamutemo nekuti kazhinji kana mwana apara mhosva kune system inonzi pre-trial diversion yekuti haatongwisi munhu wese unoenda mukoti ya magistrate.
Hurumende inoti nenyaya yekusungwa kwevana vadiki ava?
Vakabvuma kuti vakasunga vana uye vana vari kunzi vakaba. Isu chatongotaura ndechekuti mwana anogona kuba zvevo kuti habi. Asi kubatwa kwake kana anzi ane mhosva kwakasiyana nekuvanhu vakuru. Ndokwatiri kukurudzira kuti hurumende ngaingotevedza izvozvo.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, vachitaura vari parunare muHarare. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzinoti kusaramekedzwa kwemitemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadewa mavinga vanoti chikonzero chikuru chiri kukonzera matambudziko ari munyika kusaremekedzwa kwemitemo yenyika zvikuru nehurumende.
Muchidimbo tingati isicho hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe. Kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki. Zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka. Vanhu vari kutambudzika, vachitambudzika kudaro pavanoti vataridzire panze pekuti hurumende itungamidze mitemo, iri kubva yatungamidza pfuti nezvombo zvinouraya. Ndoutambudziko guru rinofanira kuti rionekwe nepasi rose nemasangano akazvimirira ekodzero hatinyarari kana vanhu vachikondwa.
Vamavhinga vanotiwo pasvika zvinhu muZimbabwe pave kuda kuti masangano akaita seUnited Nations achipindira muZimbabwe nekuti hurumende iripo haisi kuremekedza mitemo yenyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vachitaura vakazvimirira vanoti utongi huripo hune udzvinyiriri neuori izvo zvinopa kuti nyika iende kumawere.
Chiripo ndechekuti nyika dzemavirira kunyanya-nyanya Britain vakanyanya kupembera pakange pabviswa vaMugabe nokuti vakafungira kuti vaMugabe ndo vakanga vachikanganisa utongi hwacho. Asi chavakanyanya kutadza kunzwisisa nesu takawandawo muZimbabwe ndechekuti sistimu yacho, midzi yacho yeudzinyiriri nekutadza utongi huri muhunhu hweZANU-PF.
Vangwenya vanotiwo utungamiri huripo hwatadza kuzadzisa zvawakavimbisa kuti huchaitira veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano rePersicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende ine uori uye haibati mari dzenyika zvakanaka.
Kushaiwa discipline kunyanya-nyanya pahurumende, kunyanya-nyanya takatarisa kushandiswa kwemari dzenyika. Tinoona kuti inyaya dzekuti hurumende yanga yakusagona kushandisa mari zvakanaka, taakuprinda mari. Nokuti kana uri mudollarization haugoni kungoprinda kamari. Dollarization chamboko chekuti uve nediscipline. Asiwo kanonzvenga dollarization neimwe nzira, wotanga kuprinda matreasury bill, wotanga kunoita zvikwereti pabhanga guru rehurumende RBZ, ndo zvinotunzva matambudziko izvozvo. Saka idiscipline yakashayikwa iyoyo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo sangano reSouthern African Development Community neAfrican Union anofanirwa kupindira muZimbabwe kuitira kuti abatsirewo kugadzirisa matambudziko ari munyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotiwo zviri kuitika munyika zvave kuda kuti vekunze vapindire sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiipa muZimbabwe. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavira zuva ndidzo dziri kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika mumatare edzimhosva nhasi. Mukuru wevatongi vedare raMagistrate vaMishrod Guvamombe vamiswa zvekare pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekuda kuvhirikidza matongerwo enyaya yavo. VaGuvamombe vakambosungwa vachipomerwa mhosva yekupa mukana wekumboshanda pamatare aMagistrate vaSupermando Wanzira navaSevia Kasukuwere. Vaviri ava vari kuita zvidzidzo zvemutemo paUniversity of Zimbabwe uye vanotarisirwa kumboshanda pamatare. Asi vachuchusi vehurumende vanoti izvi hazvizaifanira kudaro nekuti vane mhosva dzeuori dzavari kupomerwa uye vaizogona kukanganisa kutongwa kwadzo. Gweta ravaGuvamombe vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vange vakamirira mutongi kuti vaone kuti vapiwa here mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vati vachuchisi vaviri kuti baguva membe waka uza mumwe magistrate aida kupa uchapupu kuwa chekuwa roberera kuti asiane nazvo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wekereke ye Enlightened Christian Gathering kana kuti ECG va Shepherd Mushiri nemudzimai amai Mary Mushiri vasungwa nemapurisa ebazi reHawks kuRustenburg, Northwest muSouth Africa nasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva dzeuori panyaya dzokuburitsa kwemari munyika zvisiri pamutemo kana kuti money laundering. Vabushiri nemudzimai wavo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare rePretoria Commercial Crime Court nemuvhuro. Vabushiri chizvara chekuMalawi asi vaine kereke huru muSouth Africa. Kuoma kwezvinhu munyika kuri kuita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo uye avo vanenge vapedza dzidzo yavo vashaye mabasa sezvo maindastri akawanda asiri kushanda. Asi chimwe chikoro chichangovhurwa muBulawayo icho chinodzidzisa vanhu kutenga nekutengesa mari yekunze pamadande mutande kana kuti online foreign currency trading chave kuwanisa vamwe vechidiki chauviri. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vatakudzwa Machemedze, murume wechidiki ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa uye vari mugore rechina rezvidzidzo zveactuarial science paNational University of Science and Technology, NUST. Vamachemedze ndemumwe wechikwata chevechidiki vane chitsama vakadzidzira kutenga kana kutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana dzepasi rose pamisika yemari idzi kuchishandiswa internet. Vanoti kubva zvavakatanga kuita izvi makore maviri apfuura vave kutokwanisa kuita mari inoita kuti vagone kuzvichengeta uye kubatsirawo vabereki vavo kunyange vachiri kuenda kuchikoro. Vamunashe Mazuva Nanga vane makore makumi maviri nerimwe uye vari kuita zvidzidzo zvechemical engineering paNUST pekare. Vamazuva Nanga vanoti vakatanga kuita chido nezvekutengesa mari yekunze apo vaitsvaga zvekuita mushure mekunge vapedza zvidzidzo zveA-level. Vanoti vakadzidziswa zveforex trading izvi pachikoro cheforex trading school muBulawayo uye kubvira pavakatanga kuita basa iri vave kukwanisa kuzvibhadharira mari yechikoro. Vakuda kwashe Manzanga ndivo muridzi wechikoro cheforex trading school. Kunyange hazvo vakatanga kudzidzisa vanhu muna 2016 chikoro ichi chakaparurwa zviri pamutemo pakupera kwesvondo rapfuura. Vamanzanga avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa vanoti vakaita rombo rakanaka rekuita mari vari mudiki mushure mekunge vaziva nezvekutenga nekutengesa mashaya emakambani anenge ari pastock exchange vakazozivawo zveforex trading. Vanoti vakavamba chikoro chavo senzira yekubatsira kuti vechidiki kunyanya vawane pundutso.
Ndanichitreda ndiri kumba nichita mari yangu ndikaona kuti chinhu ichi ndofanira kuendera mberi nacho. Kuenda mberi kwacho nacho ndakabva ndaresearcha international markets ndipati kaona kuti inge kune inonzi forex trading. Manje forex trading yakatokura because it's $7 trillion market. Every day kunotredwa $7 trillion. And maZimbabwe zvitori matraders nakudhara. Ukaona zvatinoita tonotreda mari, tonzwisa mari. Ndiani mumwe muAfrica anoziva kuti nostro account chii? Ndiani muAfrica akambobata $50 kana $100 maZimbabwe?
Vamanzanga vanoti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yemitemo ine chekuita nekutengeswa kwemari yekunze paInternet. Nekudaro vanoti chimwe chinangwa chavo ndechekuti vapange hurumende mazano yekuti nyaya iyo gadziriswa sei. Mutevedzeri wemukuru wesangano rakavambwa munguva pfupi yapfuura reForex Trading Association of Zimbabwe Fortras vaJohn Mutemasango vanoti sangano ravo rinoshanda pamwe nechikoro cheForex Trading School uye chimwe chezvinangwa zvaro kutaurirana nehurumende kuti paine mitemo yakafanira.
Chatakatarisira ndezvekuti tichange tichishanda navo Reserve Bank and neve Ministry of Finance so that togona kuya pamwe chete and toforma mitemo inotarisana nezveonline forex trading.
Vamutema Sango vanoti nhoroondo yeukoronyera hunoitwa nevamwe vanhu vachitorera vamwe veruzhinji nekuvanyepera kuti vanogona kusima mari yavo igowanda ndiyo yakavapa shungu dzekuti vatange sangano iri. Vachiti chimwe zvechinangwa chavo ndechekuedza kupa ruzivo kune veruzhinji kuti vasabirwe mari dzavo. Mumwe ari muchirongwa chekutengesa mari yekunze paInternet, Muzvare Immaculate Nyamazana, vanoti kutengesa mari yekunze nenzira yavanoshandisa kunovawanisa mari inoita kuti vawane raramo, asi vanoyambira kuti kuita basa iri kunoda vanhu vanogona kuzvibata, vasingati chavanenge vafunga, ndicho chavanobva vatoita ipapo. Mukuru webazi rinokurudzira kuti pfungwa dzevanhu dzishandurwe mukuunza zvinhu zvitsva zvinobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu. PaMidland State University, Muzvare Patience Siwadi, vanoti chikoro cheForex Trading School muenzanzo wakanaka wepfungwa dzinogona kusimudzira upenyu hwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chikwata cheFC Platinum chinofanira kutora mapwenzi ese matatu apo chiri kutamba nehoroya yekugini mangwana kunyange zvikaoma sei. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Chikwata chehoroya ndicho chinotarisirwa sechiri nyore kurova mugungano iri, zvekuti FC Platinum inofarira kukunda Baba Field Stadium mangwana kuti irambe iri munzira yekusvika makota finali emakundano aya. Zvikwata zviviri izvi ndizvo zviri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoindi imwe chete, zvekuti kukundwa kwePure Platinum Play kunovasiya vamira netambo uyezve pasi pasi mugungano rinosanganisirawo Orlando Pirates yekuSouth Africa neEsperance yekuTunisia, idzo dziri kutungamira dzakabatana pamapoints mana. Asi kukunda kweFC Platinum mangwana kunoisiya yaswedera pedyo pedyo nemaBuccaneers nemaBlood and Golds ayo ari kusanganawo mangwana zvekare muOrlando Stadium. Asi FC Platinum inofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro ayo epamberi pegedhe apo Gift Mbweti, Mukokeli Dube na Ryan Sompavari vari kutambisa mikana yavari kuwana. Chikwata chemuZimbabwe ichi hasati chanwisa kana chibodzwa chimwe chete makundano aya mushure mekuita 0-0 neOrlando Pirates pamwe nekurohwa 2-0 neEsperance apo FC Platinum yakachanya kuTunis. Asi mumwe muteveri wenhabvu vaModekai Zhwakinyu vanoti izvi zviri kupera pahoroya, vachiti chikwata chavo chiri kukunda vachitipawo zvibodzwa zvacho.
Isusu hatina kana chekutya kana chekumbofemeruka, nekuti tiri kungoziva kuti katimu takakagadzirira 3-1 ende kachabva kaona kuti toenda papi, tokatevera futi tokarova futi 3-1.
Mutsigiri weHarare City vaSimon Mukuradare vanoti vane chivimbo chakasimba kuti FC Platinum iri kufadza ruzhinji rweZimbabwe mangwana.
Kuna FC Platinum tichiwina 2-1, masupporters edu emuZimbabwe ngatibatanei titechi support team yedu imwe chete, zvekuti ndobva ngatimbozviyai go Platinum go.
Horoya yave nesvondo rese iri muZimbabwe ichigadzirira mutambo uyu, uyezve yakasimuka kubva muHarare nezuro yakananga kuBulawayo. FC Platinum neAC Horoya vari kusangana zvekare svondo rinouya muConakry kuGini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign, icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja hunosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kumumwe murume kuparenyatwa hospital nhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemutemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumanenzombo pairi. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa umanyene lamalunga edale lephalamende lawedale lakhe labaphathi intambo ele cabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lwe-National Cleanup Campaign. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika lamhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Ngohlelo Woza Friday sileqembu eselikhathazile emhlubulweni wezansi emandebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni azo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uChris Gande.
Amazwe omhlaba abalisa eleMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besatshaywa lokhu bengenelwe ezindlini one by one sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa, ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe, amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi isikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
EDA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo azangilo iyodwa kodwa yathola ukuncediswa ukulekelelwa ngamazwe amanengi omhlaba. Nakho lokhu esikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle, isimo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kuleli sisimo ababhekane naso.
Ngeviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa LANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kodwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ibizo laseZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe kodwa usakhulunyiswana ukuthi yindlela abandlela bani engasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kunezinto ezihluphayo okhathi eseZimbabwe ngendaba yelokho esibiza sithi i-currency question, imali esiyisebenzisayo. Kube sokusiba futhi lobutoti kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank. Kube sokusiba futhi lokuthi ilizwe lethu sokuyilizwe lamasosi thina lokuthi abantu babotshiwe abaholi abasebenzi. Thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angekwenzakale nxa zona lezi zinto zingazange ziqondise. Okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababotshiweyo. Okwesibili kumele kulungiswe indaba othiwa yi-currency question ngoba i-bond note ayisiyo mali elingana le-US dollar. Kumele lokho kulungiswe. Okwesithathu kumele kulungiswe ubugebengu obenzakala e-reserve bank. Kanti okwesine kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze process ye-freedom of association bakwenze lokho. Yikho lokho esibona ukuthi-ke kungaba-ke lokumncedisa ukuthi kuvuse umnotho welizwe lakini.
Kwele Bhilitane idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyona le iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngunkosikazi Kate Hoy. Amalunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe. EleZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana oyeBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafole betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emaofisini womphathintambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe womhlaba phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo. Emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube kulokuhamba kuhle njengomakhelwane. unobala jikelele wenhlanganiso le uMnumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza uMongameli Emmerson Mnangagwa.
We are routing it through our government so that government of Botswana can know.
Thumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo.
Okade emele umphathintambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe, uMnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwezikhalazo olubhekiswe uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi bazalunisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition, as you rightly explained your position,
hayi, silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe. Siyethembisa kulokho.
That it shall also be channeled to its intended destination.
Owe Zimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela, uMnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria, lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola okwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esisibi, kutsho ukuthi labo abanye bayasikhumbula.
Ugwalo olulotshelwe uMnangagwa, abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo uMnumzana Peter Mutasa kanye lolumpala jikelele uMnumzana Jafet Moyo kumele bakhululwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lePhalamende lawedale lakhe labaphathintambo eleCabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olweNational Cleanup Campaign. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMnangagwa uvukele esibhedlela seParirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolobho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, uMnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthaza kulondolozwa kwempilakahle lenhlalakahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunga kwangu ndokokuthi tikangova nemweyo uyu tese uye kana tichita utano muzimbo dzatigere mweya yesvina mweya kuvengana mukati medu inoita mishoma. Nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene. Asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina ligioni anofarira kuswa ipapo. Saka kudzinga ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini, kwatinorara, kwatinogara migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti simurayiro ukanda marara usimbiswe tisangori patofamba tichikanda marara, patofamba tichikanda marara.
UMnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe yafana labo Rwanda lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlangu. Umphathintambo wezemidlalo uNkosazana Kirsty Coventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket leze weteleni ye-Mikkels Hotel. UKestri laye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwanamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba eZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba, omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala. Izisebenzi zezitolo ze-OK ezisedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abanengi enjenge-Highfields. Umnangagwa usungule lolu hlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe-National Cleanup Campaign oluhlose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke ndolozwa ehlanzekile, abantu balondoloza njalo impilakahle lenhlalakahle enhle. Luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Nyimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esiyabe sikhangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni kokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakale emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lo muthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela kumakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti, uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamashumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Iningi lisola amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa, kwachaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ukungxoxo asanda kuyiqhuba lentatheli izindaba, umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kala ndaba lalabo abathi umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana ukusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe esizwa omunye esithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhluthunela umbuso. Uphinde wasola elemelika esithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli be-Studio 7, esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, esilethulela bona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ngubaba uNcube Mziki ngiseBotswana. Sesikhuluma iqiniso, vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso, vele yona umbuso osukhona eZimbabwe asombuso weqiniso. Kwaphuma abasotsha kukhamera mhla ka-1 Agasti bedukula abantu. Live bullets lamabhulethi bewadobha amanyebela phansi abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu owadutshulwayo. Kuthe kathese bekhuluma bathi ama-yunifomu e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-yunifomu ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazatshontsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele, abantu basebesenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. labo ukuthi ningaphazamisa.
Sikhuluma iqiniso. Abazange bavikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapolisa amabili abotshiweyo eNtumbane entshontshezwa nalezo zinto ukuthi bezilutha ngabantu. So umongameli mina ngakwazanga avume lutho waforma i5 brigade yena ngokwakhe yayavulela emanti eMathebrand wa addressa i meeting mhla ka 5 March 1983 esiwale eLupane eqedile lapho kwafa abantu uqedile lapho wakulandi bonke lokho sizamthemba njalo umuntu onjalo
selomunye njalo umlalele ecingweni
ngikhuluma lo Nqabeni Nyanda emkhonto khumana bengizathanda nje ukuqala sinazelela ukuthi umnumzana uRobert Gabriel Mgabe wakhitshwa libutho kusicho khona ukuthi ilizwe lalizavuswa libutho kumnangakwa naye ulomqondo okuba libutho la trainelwa ukubulala ibutho alitrainelwanga ukunegotiate abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho singathi sinzima khona kumele kuhlale phansi kube lengxoxo phambi kokuba kukhishwe ibutho bese kuyadeclare indoda state of emergency so into kuthiwa yi-military junta state. Ubudlwangudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo kudlwengulwa omama kubulawa obaba kusenziwani nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki baza kuma okwamanje ayikho into engamisa ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain kodwa-ke xa sikhangela into kuthiwa yi-international law ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another so
yes lo mnumzana sikhumbuzo moyo ecingweni
hayi amabutho asezilobhazanga vela alondoloze ukuthula ibutho lithukele ebantwini abangahlomanga abangaphethe lutho amasivilini umuntu owachitha igazi legugurawundi so kulokho okuyinto kwakhona kuyahambelela kulokho ekwenze siya phambili
uphikile ukuthi kulokhu kudonselana phakathi kwakhe lo mnumzana Chiwenga uyawakholwa amazwana
yena ngokwakhe umnangagwa balokudonselana noChibengo uChibengo nguye owahamba phambili ekukhupheni ikhehla leli mgazi jafi ubambile kuphela umuntu obusa lelani lize ngichibengo
asithatheni umlaleli wethu wokugcina
sikhuluma lonelisomlawuli sikhuluma yeSouth Africa izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga le government ekhona i-UN ingenele izamukwenzelele ngokuvikela ngoba indlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ngokuvikela kakhulu lapho ekhaya
labo ngabalaleli be-Studio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele-Horoya AC lakwelegini ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezekazi le-Africa we-Total CAF Champions League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Horoya Athletic Club bakusasa enkundleni eBarber Fields koBulawayo emdlalweni wesithathu wesibaya sika-Group B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya okudale ukuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le-Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulomncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-FC Platinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe nge-2 kanyange le-Esperance lase-Tunisia. Ngakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lokuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3 kanyange le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates lele-Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihlezi esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. umdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola lethola bamu nomunye. Iqembu le-Orlando Pirates lizanqikelana lele Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele South Africa. Inkundla ye-Papa Fields yayigcwele phamu mhla iqembu le-FC Platinum lidlala lele-Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya, loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawa azadibana kulimpela viki azaphinda idibane njalo mhla zili-12 kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu le-Horoya Athletic Club lizemukela khona ele-FC Platinum ukuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kule Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Ukuhlela Woza Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobolweni wezansi yemaNdebeleni eGwanda ngemgido langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Bolamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisasibanda weStudio 7.
Awandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo, kodwa leli qembu le-Bolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Iminigama umayibongwe Dlodlo, abaningi bambiza ngodilo, umkholi weqembu othiwa Bolamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zabanzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kutha amakhasethu, sabe sesiqalisa kutha futhi-ke lapho sasesiqhubeka-ke up to manje. So iqembu eselilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Bagida imgido eminenginengi etshiyeneyo etholakala kusiko lwasemadawunde.
Ina imdanso esijule kuyo kakhulu imdanso yesisuthu esibirwa esiTswana kahle kahle, ebalisa iphathisi, itsutsube, kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekoda imusic yethu. Then ikhona nje ama contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo ke uhlelo Woza Woza Friday. Siyaqembu le-Bolamba elidabuka eGwanda, lona linamadlalade athize.
I-album yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-trax angu-6 yokuqala athiwa Lumelang, ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe esibingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona, engumdlalo wesisuthu. S3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu ukupapula. S4 nguHosimare, sikhukhumeza uchief wethu uchief Mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu, bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela lumculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zingama hard copies, zitholakala kumayibongwe ku 0777-399-214 kumbe ku 0718-75-1239. Then ku Facebook ithi Bolamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle, so sisalungisa nje ukuthi sizifake kuma downloads kuwo wonke nje ama platforms, zizabe sezitholakala maduzane. Siyabonga. Silthanda lonke.
Sikuhlelo hoza Friday leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi iMolamba Performing Arts libe lempela sonto elijukela igama lami ngu Ezra Jesus Bhala.
Sibonge uEzra obexoxa leqembu leBolamba eleGwanda seligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.